1 di qualsiasi.
Chegou a ficar para a rede. Zvakanaka kana munamatiwa kuchikoro chitanaizi kuna naizi zvakanaka uyai nematiwe makasuka.
の方か。ハレルヤ。アメン。そうですね。私たちは、今、フーリアで、とても大変です。私たちは、メッセージを出したのですが、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、Pakaeti na chini tika mupenyo wenu, chini sara kisi na pata kambi. Amen. Amadamu kai tika na changes, akawanda kai tika mupenyo. Pati pati chini chini tika mupenyo na sara nacho, kuti isha kina mshanguka. Die Christ. Hallelujah. Amen. Pati baba zoeiba wani kumekose kune jeja, asipa nini ile patombo, pana jesu para siga.
Wakamuzodai, namafuta wakufara kufura shabari zenu. Uwe imi vakatira nezeviga pakutanga erenga ndiro basa ramaoko enyu iro richapera asi imi mucharamba muripo richasakara rose senguo mucharipeta sechinofukwa senguo richashanduwa asi mamushanduke namakore enyu akakura
taverenga shoko ramwari tatingoverenga ijames chapter 1 verse 17 tigogara taverenga dzimwe ndima james chapter 1 verse 17 james chapter 1 verse 17
jakobo chapter 1 verse 17 zvipo zvose zvakanaka nezvipiwa zvose zvakawana zvinobva kumusoro zvichiburuka kuna baba zvichiburuka kuna baba yezviedza uyo usina kupinduka kana mumvuri
woushanduvakorosi
chapter 1 verse number 17 ndiye anotangira zvose zvose zvakabatana mana
haleluya taverenga kubva mushoko ramwari kuna Hebrews chapter 1 kubva pavhesi ya 8 bhaibhiri riri kutsanangura pamusoro paishe Jesu Kristu pamusoro pamwari pari kutsanangurwa zvinhu zvakakosha zvinofanira kubata sevatendi pane zvimwe zvinhu zvatofanira kubatisisa sevatendi Jesus, I am Shaduka. Jesus, I am Shaduka. My name is Shaduka. Aleluia! Agora!
Amém.
Amém. Amém. kuti yes ndima haleluya wakuona mata akamuri mwari mpenyu anoraka ati chigaro chenu cheushe chiripo namusingapeni chigaro cha Yesu vanditani cheumambo chiripo namusingapeni haleluya chigaro cha Yesu muupenyu hwangu chirimo namusingapeni nokuti Yesu wacho arimo mani amen Yesu wacho arimuma nokuti ana chigaro chake cheushe chiripo namusingapeni vatendi ngatibvumei kuti pane chigaro chemumambo waishe Yesu Kristu chiri muupenyu hwedu nokusingaperi. Haleluya. Ava chigaro chenyu Yesu chiripo nokusingaperi. Zvimwe zvigaro zvese hama dzangu hazvipo nokusingaperi. Haleluya. Zvimwe zvinotonotapira zvine pazvinotoperera asi chaJesu wedu ari chiripo nokusingaperi. Haleluya.
Amen.
Matthew chapter 2 verse 2 and verse 3. Mudzoni shoko rinoti chii pamusoro pechigaro chaJesu wedu chiripo nokusingaperi.
Matthew chapter 2 verse number 2 and 3. Vakati uripiko mambo avajudha wakazvarwa nokuti takaona nyeredzi yake kumabvazuva takauya kuzomunamata. Mambo Herodhi achizvinzwa wakamanikidzwa Jerusarema rose wakamanikidzwa neJerusarema rose.
Haleluya. Pano panekutsanangurwa aripi mambo wevajudha pedza akagadzwa nekati mubati vanhu vakanaka pedza akagadzwa nemunhu ava akangozvarwa ari pachigaro cheumambo. Jesu wedu hama dzangu kuti vari kumunhu vamweri vakanga vari pachigaro.
Amen.
Amen. Vari kumunhu vemudzimai nedzimeri vakanga vaine umambo avada kuzoupiwa
singapeli noshe wake aungari kuno mukuru.
Amen. Bora kubatika pazino ushe wake aungane nemukuru ama dzangu ushe wa Kristo aungane nemukuru. Haleluya. chigaro chinokurudza kupera. Agoriti yasatani ichapera. Simba rasatani nemadhimoni ake nezvose zvaakabatana nazvo zvichapera. Aleluya. Zvinopera amadzimai. Chikaro chasatani chikuda kusikatani. Tiverenge zvakazarwa zvatatu. Munzwe zvinotsanangurwa neshoko. Vesi ya keti munotokushoko ndoti kudini chiripo chigaro chasatani vanga vasingachizivi kushaa kuti chiripo here chigaro chasatani chiripo chinouraya kuchitendera muupenyu hwenyu chinokuuraya amen chinokuuraya chigaro chadhiabhori kukachibvumisa muupenyu hazvipendi zvakanaka hanzi satani imbavha anouya kuti kuuraya nekubaa ndochiedze zvepachigaro chake kuba kuuraya nekubaa hakuna chimwe asi pachigaro chajesu pachigaro chajesu pane upenyu pane upenyu usingaperi tiverengere zvakazarwa chapita 2 vesi ya 13
zvakazarwa chapita 2 vesi ya 13 ndinoziva kwaunogara ndipo pane chigaro choushe chasatani wakabatisisa zita rangu ukasaramba kutenda kwangu kunyange pamazuva aantipasi chapupu changu munhu wangu akatendeka wakauraya pakati penyu apo panogara satani.
Haleluya. Murikuchii pakereka nepamegamosi handi pakati penyu mabvumi dzachigaro zvisina kunaka vatendi tisagumidza chigaro chasatani muupenyu hwenyu mumhuri dzenyu tisagumidza chigaro chasatani mumari amen tisiva nesimba nochidonhera amen 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 tisiva nesimba nekudonhedza chigaro chasatani tiverengere Luke chapter 10 verse 19 muzotiiswa amadzamu ndivese vandanga daiti
Luka chapter 10, verse 18 and 19. Akati kwavari, ndaona Satani achiwa mudenga semheni. Tarirai ndakakupai simba rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada pamusoro pesimba rose
romunhu.
Hakuna chinhu chingatongokukuvadza.
Vesi ya 3. Chipa umambo wa satani. Munikani wakabata tsimbo yosalwa deceit of wickedness. Ukatangira nezvakaipa ukagara muchivi wakabata tsimbo yakaipa. Tisarikatena hama dzangu chakaipa matiri. Hatitaritadzi asi panipo kudzokera nekuti aripo murevereri mumwe chete pakati pevanhu vamwari Jesu Kristu. Tiverengere Mabhusarema 25.
Abhusaromu 25 verse number 3. Nokuti tsvimbo yoshe zvakaipa haingagari nhaka yavakarurama kuti vakarurama varege kutambamidzira maoko avo kune zvakaipa.
Nokuti tsvimbo youshe yezvakaipa haingagari nhaka Hallelujah. Amen. Adaka na Jesus. Akana kurura. Adaka vinga zvakaipa. zvemakuhwa afute mouth disease haichabati bati tarisiya zvemakuhwa zvekute mouth kauda kutaura chokwadi hakuchazva chokwadi nechokwadi chakasimukura
Aleluya. Ah, Jesus vai dar uma zamba. Acabou assim para você.
verse 10.
Hebrews chapter 1, verse 10. Imishi makatea niweze njika pakutana. Nende na njiro basa na maoko hini.
Tule mbele.
Ilo richa mtena asimi mchalamba mriku. Richa saka la rozi senguo. Mchari peta si chumofukwa. Senguo, richa shakuwa. Asimi, amushakuke. Na makore enu anga kumi.
Haleluya. Kutawa msolo kwa Jehova marie. Ana makate ya neyo zedika pakutaka. Nedeka jiro kasa rima ukwe. Haleluya. Ana makate ya neyo zedika pakutaka. Mabisa rima kiyo kifono sana kwa tinyika. Neyo sarawaya. Deo Jehova. Neyo sese mkatuwa. Akaite Maria, as bamsoro pe makuwa, akaisimbisa bamsoro pe mwashoso. Pana mwiku za mwakatea, neyo zinika. Mukalata masa mwatea, ahi masa ne mwokwe. Zari masa ne mwokwe, kuna, ama zaku nika, ahi masa ne mwokwa. Nende, kame zinu nenga, ahi masa ne mwokwa. Asi, shino shino humusa. Kuna wazi mchima ali chino humusa. Anzi chitake. Jesu mwaza kama wakame kita 24. Kwa besi ya 25. Tenga ni nita chitake. Asi shoko na kumoto kwa sikata. Kwa wazi mchima ali chitake.
Pika mati, nika pati kwa wanita.
Para! zvaipa nokuti vakanga vatana. Vakanga vabatana nezvavanga fanira kubatana nazvo. Mwari vakatsama vakavaisa muoko edzimwe ndudzi. Zvino vakadaro kudikana kuti vabatana nezvavabatana nazvo zvinhu zvokanganisika muupenyu. Asi ziva zvakadaro pane mwari vasati vashanda. Haleruya. Zvakadaro kudikana ndovada mairayo.
Kuonekwa kwa Mwari kuti havashanduki mamuri pane nzvimbo. Haleluya. Yaunofanira kuva
kumira pairi. Daniel chapter 1. Ndakupembera. Ndakuda kunofara. Ndakuda kunofara. Kwete nzira yandakaronga. Nzira yandakaronga chikara chichi. Tichafamba zvokufamba zvino. Zvokuenda mberi. Ndichikama kama savabara ndakuda kusama kukama.
Asi Daniel wakazvisuka mumwoyo make kuti haangazvisvibisi nezvokudya zvamambo kana newaini yaimwiwa. Saka wakakumbira kuno munhu wakakumbira kuno muchinda wavaranda kuti arege kuzvisvibisa.
Vanhu tikuona vana Daniel just to give a break your thinking system nevamwe vana vaisraeri vakawanda vatambwa vabviswa munyika yavo munyika ichipikiwa nenayeye kukonzeresa hama dzangu hatisakonzeresa tisakonzeresa nenyaya yekuona kungoita zvinhu zvisiri izvi mwari vakavatendera kuti vatongerese hakuna chenji yakadaro kubviswa munyika yeye wodogeza munyika yevamwe uri mura vakatohwa nadhanieri vamwe vakavaiswa mubhebhiloni oda kuzipa bati ipa mubhebhiloni makanga musina namati jehovha vainamata zvakazvomari asi vari mubhebhiloni imomo mwari hakakushaa ave vari muusungwa hwanga vari mahuri mubhebhiloni mwari hakakushaa zvikaitikavo kuvanhu vemasungwa vanenge vakafevheredzwa vakabva hatitsvakirei vakanaka pazviso titsvakirei vakatichenjererewo kuti vagone kupindavo muushe hwebhabhiloni vagone kuwanavo zvinhu zvebhabhiloni mugovatibvisa kuvaita zvakawanda bati pana apa vana Dhanieri vasarudzwa vaiswa patafura yamambo ndakuibatisinaenda kuzaa vaiswa patafura yamambo vasungwa ka inhafa kaii bati vaitiwa mukana wokuiswa pane imwe nzipo vatende ndogona kuwanirwa mukana pete namwari ibatei pa nasatani otiisa pane imwe nzipo ameni dati vatende ndogona kuwanirwa mukana nasatani aka ari kuvavavira muupenyu venyu vatikanda pane imwe nzipo inenge iri nani dadati ziso raikuda ipa ndichiona vaiyama ndaiva kusvika kibhuroko chaidzokera mukana ndichikakata ndaidya steki kusvikira hamheno ndarohwakana negauti ndichinwa steki chakanga chiripo chikamu chakadaro bati pane varume vakaziva kumwari vatinonamata achiti ameni vaeichesi ndati pane nzvimbo yatinofanira kumira pai kana tichaona kutendeka kwamwari kana tichaona kunaka kwamwari kana tichaona kusasamira kwamwari mukati moupenyu vedu yatingafaniri kompromise vakati vachiona varume vaya nemaziso epamwesa ndo vanoona vakaona waini yamaoko ipuzi chikafu chamaoko ipuzi pane pakadhedhiketwa pane pachaiswa vatendi tisashandurwa nezvekutya ameni vatendi ndati vatendi tisashandurwa nezvekutya vanadhanieri vabva vakazvisunga pamwoyo pavo kuti hatisi kuzozvisvibisa nezvekudya zvamambo vanoriva generation yakadai generation yatiinai mazuva asinoda kuti unobva achibvunza tonochisekaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ifu atine kuzvisimisa nezvekudya Zvinova takatendetsimba zvaine tichadzana chiyo. Taizikana. Yakava kuti joina. Kita kumauyira ipako managa aiwa, tikauya kuchikwata chenichi, kunyange tikadya zvakauraya tikatiwa. Kati hangu kutoudya nechikwata ichi. So pana mumwe vanhu vanokweira kuda kudya pese pese.
Mwari wakatendeka nekutendeka kukuru yeti na mati.